Mangwanana kana kavateereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechipiri chivabvu 15/2018 nguva dzava 6 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotumira mapurisa kunokwenenzvera ruzivo kunyika yeBelarus iyo inonzi inozivikanwa nekutyora kodzero dzevanhu vayo.
Varayiridzi vakatsamwa muzvikoro mavari mwoyo yavo yakatumba uye zvavanga vachifunga kuti hurumende ichaona kuti yaita mwoyo munyoro uone kuti ikoshesa varayiridzi. Saka 15% hationi ichikoshesa varayiridzi.
Varayiridzi voramba kutambira mari yemuhoro yawedzerwa nehurumende.
Saka ndikuona kuti sarudzo ratiri kuenda kumberi richava riri sarudzo rinenge rine makakatano akakura, nekuti vamwe vanhu vachabuda musarudzo dziri kubuda mapuraimari vanenge vari vaine vasikadii vaira vari vatadza kupinda vachati taakuzvimirira.
Sarudzo dzemapuraimari muMDCT neZANUPF dzoramba dzichikonzera mutauro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeZimbabwe neZuro yakanyorerana chibvumirano nehurumende yeBelarus chekuti Zimbabwe ipote ichitumira mapurisa kunyika iyi kuti vanokwenenzvera ruzivo rwavo. Asi nyaya iyi iri kutarisirwa kuti ichakonzera mutauro wakanyanya sezvo sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch mugwaro raro remamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu pasi rose kana kuti Human Rights Watch World Report 2018 rakaburitsa pachena kuti hurumende yeBelarus inotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaObert Mpofu ndivo vakanyorerana chibvumirano negurukota rezvemukati menyika yeBelarus Lieutenant General Igor Skanevich kumucheto wemusangano uri kuitwa kuVictoria Falls weSouthern African Confederation of African Farmers Union. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vainge varipo pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi. Asi vamupofu vanoti Zimbabwe ichawana chouviri kuburikidza nekudzidziswa zvekurwisa vanopfurikidza mwero uye nyaya dzekurwisa kana kudzivirira kutengeswa kwezvinodhaka nezvimwe. Mamwe mapurisa emunyika anonzi ari kutarisirwa kuenda kuBelarus chero nguva. Human Rights Watch inoti kubva muna 2010 nyika iyi yanga ichiramba kuti pave nemamwe mapato anopikisa uye bato rekutanga rakanyoreswa muna 2010. Vemasangano akazvimirira oga vatori venhau nevanhuwo zvavo vanonzi vanoshungurudzwa zvinotyisa nehurumende yeBelarus. Hurumende neZuro yakazivisa kuti yainge yawedzera mari yemihoro yevashandi vayo nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kubva pazvikamu gumi chete zvayainge yambowedzera mazuva mashoma apfuura mushure mekuita musangano nerimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council kuburikidza nemusangano weNational Joint Negotiating Council. Mari iyi inonzi ichawedzerwa kutanga kwachikunguru. Asi mamasangano evarayiridzi akaita seProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ ari kuramba kutambira mari iyi achiti ishoma. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe kuti tinzwe kuti sei vari kuramba kutambira mari iyi.
Zvakafanira kungofambira dhongi rakafa. Hapana chabuda chaka chouviri except kuti pangowedzera kamwe ka 5% kuti mari isvike pa 15%. Saka 15% kubva 2012 6 years down the line ishoma zvikuru kwazvo. Ende zvinongopamidzira zvatinogara kutaura kuti kana dambudziko riri ravarayiridzi rana livhi inoda kuti isawana maconditionalities zvinenge zvisina kunaka kutumira munhu anenge asingazivi zvinoenderana navarayiridzi. Saka mari ishoma zvikuru kwazvo. Tripubo idoso era kuma province ESFC consulta maticha. But zvatawana so far. Ndezvo kuti maticha ari kuti haasi kutambira 15%. Hurumende ngaingoisa zvayo ichingozva kuti se one armed bandit. But varairidzi vari muzvikora havasi kufara ne 15%. Nokuti vacharamba vachingononga sose nomuromo. Tinozva kuti kune vamwe vakatopromiswa mari dzakawanda svinu zvikuru semao veterans. Nekuti hurumende inenge inokoshesa political power. Asai kumbira kuti dai hurumende yakoshesawo. Varairidzi nokuti vanoita basa rakanaka zvikuru kwazvo kuti nyika ibudirire. Hapana nyika inobudirira isipasina kudzidza. Hapana nyika inobudirira isinga respecti varairidzi. Saka varairidzi vakatsamwa muzvikoro mavari mwoyo yavo yakatumba. Uye zvavanga vachifunga kuti hurumende ichaona kuti yaita mwoyo munyoro ione kuti ikoshesa varairidzi. Saka 15% hationi ichikoshesa varairidzi.
Zvino sezvo zvirizvo zvabuda izvi mumisangano yanga ichipindwa iyi, vadzidzisi vanosungana kudii mangwana vari kudzokera here kumabasa zvakanaka, kana kuti urongwa hwekuzoratidzira nekuramwa mabasa huchatichahuona huchisimudzirwa zvakare?
Varairidzi vati tivape nguva yokuti vamboona kuti vanosangana kumadistrict namaprovinces namabranches. Hatingati varairidzi vangaramwa mangwana basa, asi anything can happen kubva musi wa 18 zvichienda mberi nokuti muzvikoro munenge musina mufaro. Saka varairidzi vanhu vashungurudzika zvikuru kwazvo, ende vari kuapila kuna president wenyika kuti dai vaonawo kuti varairidzi vawanawo zviri nani pane izvi zvavawana, nokuti hazvibatsiri uyezve hazvina chouviri.
Zvimwe zvezvinyunyuto zvanga zviripo pamagwaro evadzidzisi izvi, pane zvimwe zvabatwa-batwawo here kana kuti pangotariswa ichochi chemari chete?
Hapana zvimwe zvabuda zvakajeka. Zvimwe zvangobuda semabudira zvakaita pamusangano yesvondo rakapera. Nhasi yanga yangonyaya zvikuru sei pamari iyei. Pana mamwe mapromisa anopiwa bhati tinofanira kusiyanisa zvinoda varairidzi nemapromisa epolitics. Zvakaita sana command housing hationi zvichibuda, nokuti dzimba dzakangori dzapromisa kuvarairidzi kubva kudhara. Vana vachigwedera vakamboita hainzi vana gwindingu. Saka izvo zvimwe hatiri kuzvitaura tinongozva kuti manyausa mukana wokunyepa, uyezve hazvina kwazvinobatsira. Chikuru chaichi chaichi chataa tida ishu yemari, kwozoti ishu yelivhi dzavarairidzi. Koti rua and hardship allowance isina kubata zvekare. Koti security yavarairidzi muzvikoro, zvese izvo hazvina kubata zvakanaka. Leave iri conditional, isi tinongoda kuti leave ive unconditional, zvinongoita vamwe vashandi vehurumende.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Tikavafira Zhou vari parunare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji vanoti kunyunyuta kuri kuita vatsigiri vemapato makuru munyika yeZANUPF neMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa pamasarudzirwo ari kuitwa vachamirira mapato aya musarudzo kunoratidza kuti mapato aya haasi kuita zvinhu pajekerere. Mutoreri wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Bato riri kutonga reZANUPF rakaita sarudzo dzemapuraimari svondo rapfuura. Idzo dzakasiya vazhinji mubato iri vasina mufaro. Sarudzo idzi dziri kuitwa zvakare mune matunhu umo dzisina kufamba zvakanaka. MDCT yavachamisa iri kuita chirongwa chekuti vanoda kumirira bato iri vataurirane, uye muHarare veruzhinji vakaramba izvi pamisangano yakaita mhirizhongani kupopotedzana. Sezvakaitika muZANUPF, vamwe vanoti mazita avo akabviswa pavanhu vachakwikwidza zvisina tsananguro, asi vakuru vebato iri vanoti vari kutevedza gwara resarudzo ravakabvumirana. Mumwe mugari wemuHarare Tafadzwa Shumba audza Studio 7 kuti zviri kuitika mumapato makuru aya zvinoratidza kuti mapato aya haasarudze vatungamiri vavo pajekerere.
As we go forward towards my elections in 2018, ZANUPF neMDC dzakangofanana in the sense kuti pavari vese vari two, they are failing to reach an agreement kuti vaita stay during participation in candidates hour. They are going to fail.
Izvi zvatsinirwa navaOwen Hiwayo, avo vati matambudziko aya ari kukonzerwa nevakuru vakuru mumapato aya, avo vari kusima vanhu vavanoda munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Saka ndikona kuti sarudzo ratikuenda kumberi richava riri sarudzo rinenge rine makakatano akakura. Nekuti vamwe vanhu vachabuda musarudzo dziri kubuda maprimary vanenge vari vaine vasikadimi. Vaiva vari vatadza kupinda vachati taakuzvimirira. Saka kune kwauda kuitwa honde kuti uya atindozvimirira asabudirira.
Vanoti semaonere avo izvi zvinogona kukanganisa mapato aya musarudzo. Mutungamiri webato rinopikisa uye risiri kukwikwidza musarudzo dzegore rino reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vaudza Studio 7 kuti hapana zvinoshamisa pane zviri kuitika mapato maviri aya nekuti haana tsika yekudoma vanoamirira pajekerere.
Asi nokuda kwekuti izvo tiri kuzviona kuti vatungamiri vose havachisipo mumapoka awa. Kwavana vatungamiri vatsva kuzanu PF vamunangagwa kuMDCT vachamisa. Nokuda kwekuti hapana mitemo yesarudzo dzijekere yanga iripo mumapoka iwaya. Tiri kuona kuti kukonana kwoitika uku. Kukonana nokuda kwekuti mitemo inenge yoiswa kana kuti zvinhu zvoitiwa zvava zvechikiribidi.
ZANU PF yave nemutungamiriri mutsva zvichitevera kubviswa pachigaro kwevaive mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe gore rapfuura. MDCT yavewo nemutungamiriri mutsva zvichitevera kufa kwevaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi gore rino. Mukuru wePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vanoti kunetsana kuri kuitika mapato maviri aya kunogona kupinda musarudzo dzemunyika. Vati zvinosuwisa kuti zviri kuitika muZANU PF ndizvo zvave kuitika muMDCT.
Sekora kwangu zvamuchirika izvakutaridza kuti simba ratanga tichimbopa ZANU PF simba tanga tichimbopa MDCT rakudzikira. Vanhu vakutoonawo kuti aiwa dzimwe dzenguva uchitomirira ZANU PF kana kumirira MDC utori nemukana mushoma shoma yaungaita pamwe uchizvimirira. Saka muchanga kuti pamwe vanga vachange vachimira semaindependent vanokwanisa kuwanda kana vanenge vakungozvimirirawazvoga kana kuenda kune mamwewo mapato anenge achinzi pari nhasi mapato madiki.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika muZANU PF neMDCT zvinoratidza pachena kuti nyika ichiri kumashure panyaya dzokuita sarudzo dzakachena.
Nyaya yemhirizhonga kana kuti nyaya yekusawirirana kuri kuitika mumapato makuru eZANU PF nebato reMDC panyaya yekutsvaga vanhanomiririra mapato iwayaya musarudzo dzemapari dzeparliament nesarudzo dzemakanzera, tikuona kuti inyaya iri kutitaridza kuti isusu seZimbabwe tichiri kumashure panyaya dzeutongi hwejekere. Tine zvakawanda zvinofanira kunge zvichigadzirwa.
Vamwe vakakundwa musarudzo dzeprimary dzeZANU PF vakatozivisa kuti vachakwikwidza musarudzo dzenyika vakazvimirira. MDCT mune vamwe vasiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu uye vari kumirira bato iri kuHarare West muzvare Jesse Majome vazivisa kuti vachakwikwidza vakazvimirira sezvo vari kupokana nezviri kuitika mubato ravo. VaMaduku vatiwo veruzhinji havafaniri kungovhotera munhu nekuti ndewe bato ripi uye vanofanira kuvhotera vanhu vanokwanisa kuvamiririra kunyange vasina mapato avanomirira. Zvichakadai veZimbabwe Electoral Commission vazivisa nzvimbo dzekuti veruzhinji vaende kunoongorora mazita avo mugwaro revavhoti kana kuti voters roll mumatunhu ese munyika kutanga musi wa19 mwedzi uno. ZEC yazivisawo kuti vanhu vachange vachikwanisawo kuita izvi pambozhanhare dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne-13630 shortwave uye na-7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Bazi re United Nations Population Fund kana kuti UNFPA rinokurudzira kuti mabasa ekuti vechidiki vasatapurirwe chirwere cheHIV asimbaradzwe kudzikisa uwandu hwevari kutapurirwa chirwere ichi kana kuti prevalence rate huri pazvikamu 10 nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 14.6%. Vachitaura mushure memusangano nemukuru weNational AIDS Council Dr. Tapua Magure, mukuru weUNFPA munyika yeZimbabwe Dr. Esther Muyai, vakati kuderedza kupararira kwechirwere ichi kwakakosha kuti vose vari mubasa rekudzivirira chirwere cheHIV ichi vashande nevechidiki zvakasimba. VaMagure vanonzi vakapindura vachiti hurumende yakazvipira kuzadzikisa kurudziro iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mutauriri weNational AIDS Council Amai Tadiwa Nyatanga Pfupa tikavabvunza nezviri kuitwa nehurumende kuti idzivirire kupararira kwechirwere mune vechidiki.
Tagara tinotova nebazi rakatomirira kutarisa nyaya dzevechidiki. Takanyanyisa kutarisana nechirwere ichochi cheHIV. Asi tine chitarisa kuti sevana vadiki vanofanira kudzidziswa pane zvese zvingaita sezvirwere zvepabonde, kumaneja marelationships, kana vatori vane utachiona kana kuti akazvarwa nawo anoita sei kuti akwanise kurarama zvine utano. Ndozvimwe zvatine chitarisa sebazi iroro rakatomirira kuvabatsira kuti vangadzivirira sei kutapurirana kweutachiona. Tozoitazve tine bazi riri kushanda neDreams. Dreams iri kupiwa mari neUnited States Government under PEPFAR. Dreams zviri kureva izvo kuti determined, resilient, empowered, aid-free, mentored and safe. Chirongwa chakanyanya kunangana nevanasikana. Pachakatanga chakanyanya kunangana nevanasikana kuti vangaite sei kuti vadzivirirwe kubva kuchirwere cheHIV.
Ko zvinodaro nei?
Chimwe chinoita kuti vana vazosvika panjodzi inoita kuti vatapurirwe neHIV inyaya yekushayiwa mari. Saka chirongwa ichi chiripo pakuedza zvekuona kuti pane mabhinda uko anokwanisa kuitwa nevasikana vachiri kuyaruka kana kuti vayaruka vamadzimai echidiki kuti vazvishandire vakwanise kuwana mari kuitira kuti parege kuva nemuedzo wekuzoenda kunotengesa miviri yavo kuti wawane iwo mari. Tiitazve tine Sister to Sister. Ichi chirongwa zvekare chine mentorship kubatsiridza vasikana vachiri kuyaruka vechidiki kuti vakwanise kuziva nezveHIV, vakwanise kuziva kuti mumararamiro avo zvii zvavangaita, varege kukurumidza kuroorwa, varege kukurumidza zvekuenda pabonde. Totarisazve kuti tinoedza nepese patinogona kuti vese vakomana nevasikana. Vasikana vari panjodzi yakatikurei kupfuura vasikana vakomana. Ndofunga unganzwisisa kuti zvinodaro nei nekuda kwemamiriro akaita society yedu kuti vasikana vanogona kupfimbwa nevarume vati kurei, asi vakomana kashoma kuti vaende panjodzi iyoyo yekuedzwa nekuda kwemari kana zvino. Totarisa zvekuti kuti vana vadiki varambe vari muchikoro zvine zvinogona kudzivirira kutapurirwa kweutachiona. Nekuti kana vari muchikoro pfungwa dzavo tinoedza kuti dzivambe dziri pane zvechikoro dzakanangana nezvechikoro, varege kuva nenguva yakawanda yekuti vanozopedzisira vaakufunga zvepabonde pamwe nekuda kwekuti vari kushaya zvekuita vongozofunga kuti regaiti zvivaraidze nekuenda pabonde.
Ko muri kushanda sei nemamapazi ehurumende muzvirongwa zvenyizvo?
Muzvikoro tinoshanda nemapazi ehurumende akasiyana-siyana, kunyange nevamwe vakazvimiririra tinoti maNGOs anoshandawo muzvikoro. Tinonyanyoshandawo neMinistry of Education tichitarisa paguidance and counseling yavo. Vanoitawo zvirongwa zvinobata HIV, vanoitawo zvirongwa zvinobata nyaya dzevari kuyaruka dzakaita sekudanana, kuti munogona kudanana asi musingaendi pabonde, asi vachikurudzira kazhinji kazhinji kuti vanhu vatombomire kuita nyaya dzekudanana dzacho, vangotarisana nenyaya dzechikoro.
Mutauriri weNational AIDS Council Amai Tadiwa Nyatanga Pfupa vari parunare muHarare. Mukuru we Center for Research and Development kana kuti CNRG vafara yemagu vanoti kubva zvakaratidzira vanhu vekwa Marange kune minda yemangoda ne kwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nekambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company Limited pakamboita hurukuro asi hapana chinobatika chiri kubuda kuti tinzwe zvizhinji tabata vamaguhu.
Hapana chati chashanduka kunze kwekuti chete ZCDC iri kuti ma stakeholders uyaiti gare pasi. Asi pama stakeholders pacho pane ma stakeholders nema stakeholders vari kuedza futi kuhandisa chokwadi chiri chiitika mamarange. Saka hatisi kuda nyaya iyoyo kuti vaende kunotsvaka kumateru kwavanoudzwa zvavanoda kunzwa ivo. Asi tisida kuti vaite open investigation yekuti vanodaidza the community to a central place. Vobvunza vanhu votaura chokwadi. Kwete snowball method yavari kushandisa yekuti Ngana anovatungamira kunangana. And most likely munhu waanoziva kuti anotaura zvakati. Saka ndozvatati chionesana izvozvo kuti pari kufanira kuti pave neshanduko yechokwadi. Kuti unza kumahofisi kwavo is not change, it doesn't change anything. It's just a meeting and we acknowledge and we appreciate that opportunity. But it doesn't mean there's progress.
Asika zviri kunziwo sangano renyu rinenge risingafari kuti Zimbabwe inge ichibudirira.
Ayo ndo anonzi manyepo. Isu tiri maZimbabweans. Zvichida tinoda nyika yedu kudarika vari kutipomera kuti tiri vavengi venyika yedu. Chatiri kuda isusu, ivo patataura nati vati ivo, zvamuri kutaura hazvisiri zvitsva. Nekuti magaya muchizvitaura tinozviverenga mapepa kuti ndozvamataura. Saka isu tiri charity begins at home. Kana machera madiamonds kwachiyadzwa. Ngapave nedevelopment inooneka munzvimbo yamuri kuchera maminerals iwawo. Chechipiri, regai kushungurudza vagari vemu. Vanhu ngavararame vakasununguka. Chengetedzai madiamond fields asi musambunyikidze the whole community kuti yakunzi. It's a protected area. Marange community yakufananidzwa neGona Rejo National Park. Wokuti kuti upinde muNational Park unofanira kupiwa pass yekuti upinde imomo. Ndozvimwe chete neMarange. Saka kana kutaura izvozvo zvichinzi hatisi kuda kuti madiamonds atengeswe hatinoti zvakanaka kana zvakadaro.
Pane mumwe musangano uri kuitwa kupi uye gadziriro yacho matotanga kuita here?
Hongu, pane musangano uri kuitwa kuAntwerp muna June wavanoti weintersessional. Musangano wekipa the process panenge pachisangana nyika dziri kuchera nedzinotenga madiamonds uyewo civil society vakaita sesu kotiwo zvekare vemabhizinesi vakaita sana DDS vanenge variko. Saka isu sesangano rakazvimirira roga tatotanga gadziriro ndosaka takatonyora tsamba kuna pachigaro wekipa the process kuti vaongorore kutyorwa kwekodzero dzevanhu vekwaMarange uyewo zvekare tiriita ongororo dzedu on the ground. And chimwe chinhuwo zvekare chatigadziriro yatiri kufunga kuti iri in place right now ihurukuro yaako pakati pedu nehurumende uyewo nekambani yekuchera kwaMarange. Zvinhu zvatinokurudzira it's part of the tripartite arrangement yekimberley process kuti hurumende nemasangano akazvimirira oga nethe business sector vanofanira kuramba vachisangana vachionesana the state of the diamond industry.
Mati makanyura tsamba kuna sachigaro weKimberley process manga muchi kumbira kuti aite sei uye tsamba yacho yapindurwa here?
Tsamba iyo haisati yapindurwa. MuKimberley process kune inonzi working group on monitoring WGM. Saka kana paita kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakanyanyisa WGM inotumira inonzi fact finding mission kuti inozvionera yega kuti zviri kunonotwa nevanhu zviri kunyorwa mumapepa nawo ndezvechokwadi here. Saka isu ndozvatatiri kutiwo semaonero edu madiamonds ekwaMarange maconflict diamonds pakuti ari kucherwa mucommunity ine kodzero dziri kumbonyikidzwa. Saka Kimberley process iripo kuti iite assure maconsumers kuti madiamonds avari kutenga haana kuzorwa neropa revanhu. So ndozvatati chivakumbira kuti vatumire fact finding mission sezvavakaita muna 2009.
Mukuru weCenter for Research and Development kana kuti CNRG vafarai maguhu vari parunare kwaMutare. munaudze mitambo ngezi Platinum iri kuramba iri pamusoro soro pekaso Premier Soccer League mushure mekudambura Caps United 2-1. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Ngezi Platinum Stars yave pamusoro pemakundano izvi kwacha gumire zvisere aya nemapoints mashanu mushure mekudambura Caps United 2-1 mumutambo wakaunganidza chaunga chaityisa muNational Sports Stadium nesondo. Kunyange hazvo vanotevera zvimwe zvikwata vaikuzirira makepekepe kuti akunde zvibodzwa zvakabva kuna Terence Dzukamanja naJames Ngurube zvakavasiya vachibuda munhandare vachichema panguva imwe cheteyo murairidzi wengezi Platinum Stars Todirai Miraya aipemberera kutora mamwe mapoints matatu.
Ndikunzwa manyukunyuku. Ndikunzwa manyukunyuku. Tanga tani nguwa ya katile pei tisina kukunda chikwata Caps United. Saka nikutita chikunda nasi mshule mkunga tazna makwe makore matatu tichikundikana sunodipa mfaro izoso.
Parizino madamburo yawe ni mapoints makumaviri ni mapumbamwe mapoints mashanu pamusoro pechikwata chirikutevera FC Platinum icho chakaita mangage 0-0 next triangle. Ndiraya anoramba kuti semwaka wapera kuve pamusoro pengezi kutungamira kwetrakita.
Kutaura kwani isusi chikwata chengezi Platinum Stars tikuziva zvatiri kuda, tikuziva zvatiri kuda kuno zvatiri kuda zvatiri kwachi. Saka izvo zvazvitikanganise ayo. Vanhu vanotaura zvavanoda. Icho padi tiro kana kutungamirira netrakita asi korero ngavangwarire kuti trakita iyoyo ichazochinja kuita Ferrari. Takatungamira hedu setrakita asi ndikufadzwa nekuti kwese kwatakatamba kumashure takatamba zvakanaka uye tikuramba tichii.
Kunze kweFC Platinum zvimwe zvikwata zviri kukwikwidzana nengezi Platinum Stars kutora mukombe uyu zvakaita mangage Highlanders ichiita 0-0 neYada apo yakachanya muHarare. Chicken Inn ichinoitawo 0-0 zvekare apo yakapamba kugweru kunotamba nechapungu muAscot Stadium. Asi murairidzi mutsva weDynamos Bigizuze akatanga basa rake zvakanaka apo Dimbare yakanorova Blyo Chiefs 1-0 kuBarberfield Stadium. Chibodzwa chakabva kuna Quality Kangadze chapinza Dynamos pachinano chechisere nemapoints gumi nemaviri asi kure zvikuru nengezi Platinum Stars. Mimwe mitambo yaireko yakapera seizvi. Black Rhinos 0, Heretaus 0, Harare City 1, Nishrat 0, ZPC Kariba 1, Mutare City Rovers 1, Blair City 2, Shabani Mine 0. Kwatambwa mitambo gumi nemwe chete zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi. Ngezi Platinum Stars 29 points, FC Platinum 24 points, Highlanders 21 points, Chicken Inn 20 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi. Heretaus 10 points, ZPC Kariba 9 points, Shabani Mine 9 points, Chapungu 9 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau dzanhasi. Zimbabwe yotumira mapurisa kunokwenenzvera ruzivo kunyika yeBelarus iyo inonzi nevanorwira kodzero dzevanhu inotyora kodzero dzevanhu vayo zvakanyanya. Varairidzi voramba kutambira mari yemuhoro yavawedzerwa nehurumende. Sarudzo dzemaprimary muMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa neZANUPF dzoramba dzichikonzera mutauro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare manheru ano. Ndokusiyai mina standikile mushanga munaudze isindebele. Ini ndini Blessing Zulu.